FTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulincube nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinotora zvimwe zvigaro zvamameya kubva kubato riri kutonga reAfrican National Congress. Varume vatatu vakauraya Ahmed Arbery mudunhu reGeorgia vanowanikwa vaine mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulincube nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Bhajeti iri riri kuparurwa apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure zvakanyanyisa. Bancube vakavimbisa kare kuti bhajeti iri rinenge riri revarombo asi vakawanda vanoti vachatenda zvaitika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovavo nhengo yeZANU PF.
Chirongwa chebhajeti chekuparura bhajeti chiri kuitwa nawa Mutulincube chirongwa chakamirirwa nemunhu wese akatarisira kuti vanei chavangatibatsira nacho kuti nyika irambe ichienda in the trajectory yairi yekuti economy istabilize irambe ichigrowa at a rate iri above the current 7%. Economy in Zimbabwe has been growing zvichibva kuti kwakaitika bumper harvest ya 2020 na 2021. Izviri kureva izvo kuti tirambe tichibuild gains aya agricultural sector inofanira kuramba ichipiwa mari dzakakwana dzekuti ma seeds, fertilizer nema chemicals ange achiwanika at the right price at the right time. Kuti season yatakatarisa iwe successful kuti upfumi hwenyika urambe uri mugwara rekusumukira. Saka tukutereza kuti vaMutuli vachaisa budget yakasimba towards agriculture zvirongo zvakaita sana pfumvudza smart agriculture nana command agriculture ne farm mechanization. Tukutereza kuti ngazvirambe zvakasimbaradza tozoenda pachirongwa che irrigation systems investments.
Zvii zvamuri kutarisira apa?
Tukutereza kuti vaMutuli vachange vachiisa mari yakakodzera kuti madhamu ari kuvakwa arambe achivakwa equipment yema irrigation irambe ichiitika nekuti tiri kuita maseasons akanaka kana kwanaya. Izvi zvinofanira kugadziriswa kuita yatinoti weatherproof our seasons zvekuti tofanira kuti even kukasanaya senyika tinokwanisa kunge tichikohwa go rinorema. Izvi zvinoitika kana tainvesta seriously muirrigation schemes dzedu. Saka patikutarisira vaMutuli vachaisa mari yakakosha towards irrigation kuti production inge ichienderera mberi even kusiri kunaya chero kukanaya mvura shoma varimi vanofanira kunge vari vachienderera mberi nebasa ravo. Tozotarisa pamari inohora vashandi vehurumende tikutarisira kuti ipapo ngapatarisiswe pagadziriswe.
Kugadziriswa sei apa?
Kuti vashandi ngavange vachitambira mari dzinoenderana nebasa ravari kushanda kuti vange vasingatambire mari dzatingati dziri below yatinoti poverty dutch line. Tirikutarisira kuti apa vaMutuli vachapatarisisa nemuono wakadzama vachiona kuti vashandi vehurumende vanenge vachipiwa mari dzakakodzera dzinoenderana nebasa rakakosha ravari kuita. Tozotarisawo patini yatinoti tax free threshold yekuti Maria unohora iri tax free imari tunotarisa kuti Maria ikwidziridzo zvosvika maybe kuma 30 to 40,000 kuti Maria haifani kunge chitekswa inofanira kuti munhu ayawapiwa nikubasa unoitora ese uchienda nayo kumba
sei izvozvo zvakakosha
izvi zvakakosha pakuti munhu akatambira Maria akawanda kudaro aninge akuishandisa muekonomi achitengawo zvinhu mumashopu nemumabhizinesi amwe izvi zvinozoita yatinoti multiplier effect nekuti munhu iyeye akatenga mushopu mashopu iye akaonawo bhizinesi akukwanisa kuimploya vamwe kana kuexpanda mabhizinesi avo izvo zvinovanga zvinokudziridza nyika tozoenda panyaya yenyaya yeimport substitution zvinhu zviri mumashopu ezimbabwe zviri kuramba zvichiwedzera zvinogadzirwa muno tiri kutarisa kuti zvinhu dai zvaramba zvichidaro kuti vanhu varambe vachiinvest in local production zvekuti vanhu vombodzora kutenga zvinhu zviri kubva kunze nekuti izvi tiri kuzoona kuti zvinozokonzera instability kuforeign currency market kwedu
sei zvichikonzera kusagadzikana
nekuti vanhu vanenge vachiti musi wavatotambira munhu akutotsvaga chii aunotsvaga maus dollar imwe nyaya yatiri kutarisa kuti vamutuli vange vachitarisisa iyoyi kuti chii chingaitika kuti confidence ibuild in the Zimbabwe dollar one of the measures that we expecting kuti vatore kuti munhu kana ukabhenga mari yako inofanira kuberekana zvinoonekera kwete zvokuti ukabhenga mari inototanga kutopera nemabank charges nezvimwe zvakadaro tikutarisa kuti ngavataure nemabanks vaiti mamesures ekuti munhu ukabhenga mari yako iyoyo yaunozowithdrawa inofanira kuwanda than yawabhenga ndo zvinoti vanhu vave neconfidence in their currency kuti munhu anokwanisa kuti ndikatambira mari yangu ndikamboisiya iri kubhengi ichabereka asi izvozvo tikuona kuti vanhu vari kubva kutomhanya kunowithdrawa mari iyoyo within the first instance munhu akutoti mhanya unowithdrawa mari yake yese aunomhanya unotenga mausa ipapo panofanira kugadziriswa
nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vagilbert muponda vanova nhengo yezanup f vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 zvichitevera sarudzo dzakaitwa musouth africa mwedzi wapfuura bato riri kutonga reafrican national congress rakaratsikirwa nehurumende dzaro dzemumaguta makuru emunyika kusanganisa muguta rejohannesburg nemamwe maguta ANC yakawana mavhoti asingasviki zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutsvaga mameya emaguta zvikakonzera kuti mamwe mapato anopikisa abatane kuumba hurumende dzomubatanidzwa mumaguta aya vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mkonza vanoti nezuro zvakaziviswa kuti bato rinopikisa reDemocratic Alliance rakatora umeya mumaguta makuru matatu vanoti mapato mazhinji anopikisa ari kuramba kubatana neANC mukuumba hurumende dzomubatanidzwa mumatunhu nemumadhorobha awa
musarudzo dzichangopfuura dzemalocal government elections bato ragara richitonga musouth africa reafrican national congress rakatadza kuwana mavhotsi akawanda zvinoita kuti ritonge maminisipalities akati kuti maminisipalities iwaya anosanganisira maminisipalities makuru anonzi iwo muno musouth africa mametros takatarisana nemametro makuru ari mudunhu reGauteng imo mune maguta akaita sana Johannesburg na Pretoria mametro matatu akaita sarudzo yekuti ndiana achava meya zvakabuda kuti mameya eDemocratic Alliance ndio akakunda musarudzo idzi zvazvinoreva ndezvekuti mapato anopikisa akabatana kuti avhotere meya anga aiswa pamberi nebato reDemocratic Alliance mumaguta iwaya matatu andataura mameya akanga achitarisirwa kupinda ANC akakundwa
chii chakanyanya kushamisa panyaya iyi Professor Mkonza
zvakanyanya kushamisa panyaya iyi ndezvekuti bato reDA anga risina mavhotsi angaite kuti rikunde musarudzo iyi uye rakatadza kubvumirana nemamwe mapato anopikisa kuita yaya inonzi pachirungu coalition pact vakaramba vachingoita makakatanwa asi zvakangodaro mamapato ese akangowanikwa achivhotera DA mapato andiri kutaura nezvavo tikatarisa kuJohannesburg kutswane nekuEkurhuleni mapato akaita sana Action SA inotungamirwa naMashava Economic Freedom Fighters inotungamirwa navamalema ese ari kuratidza kuti akavhotera bato reDA kunyange zvavo DA yakambobuda pachena ichiti ayo haidi zvekuita mubatanidzwa nebato reEFF nokuda kwemaonero avo anosiyana chinoita kuti mapato maviri aya anzi akasiyana chaizvo ndechekuti vano veDA vanotariswa sevaya vanotsigira vemabhizimusi uye ibato rinotariswa sekuti ibato revachena zvakanyanya rinotarisa zvido zvevachena kudarika zvido zveruzhinji rwevatema vari muno muSouth Africa kune rimwewo rutivi veEFF vanoonekwa sebato rinonzi rinotarisa zvido zveveruzhinji muno muSouth Africa rinotaura iro richiti minda inofanira kutorwa pasina muripo inotaura iro richiti bhanga reReserve Bank reSouth Africa rinofanira kunationalizwa saka izvozvo hazvitenderane nezvinotendwa neDemocratic Alliance saka chashamisa vakawanda ndechekuti zvabuda sei kuti ava mapato maviri aya asingatenderane ange achitsigirana pasarudzo dzaitwa idzi chandinoona inini ndechekuti mapato anopikisa anga achingoda kukaurisa bato reAfrican National Congress
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukhonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi mana 40 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevatatu 4703. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 133,747. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatanhatu 3,718,776. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi mana nevatatu 2,767,243. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti paramende yekuUnited Kingdom yaudza nyika dzakatenderedza Zimbabwe zvikuru South Africa neZambia kuti zibatsire mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu zvematongerwo enyika nenyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Zimbabwe yakakurukurwa neparamende iyi zvikuru sei nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kusaitwa kwesarudzo nepatriotic bill zvichinzi Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa zvose zvayakaudzwa kusanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena isati yabvumidzwa kudzoka musangano reCommonwealth. MuNewsday makare, Zimbabwe inonzi ichatadza kuona rubatsiro rwemari yekugadzirisa nhandare dzenhafu nezvimwe kubva kuFIFA zvichitevera kupindira munyaya dzeZIFA kwakaitwa neSports and Recreation Commission. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvenyaya munguva yavamugabe vamugabe vaikwikwidzana navatsvangirai mumakambeni ose akaitwa navatsvangirai vairwisana zvavo navamugabe asi hatina kumboona kuridzwa kwepfuti dzakanongedzwa kumotikari dzavatsvangirai. Tazviona nhasi kumotikari dzavachamisa dzichiridzirwa pfuti. Zvinhu izvozvo zvawanikwa muNew Dispensation. So ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza zvega kuti hai motikari yatiri kufamba nayo iri kutoenda kumawere. Thank you.
Zvinhu zviri kutowedzera kushata sekwedu kwane mbudzi yavo, pane mbudzi yavo pachipatara uno pane ambulenzi 1 chaa chaayo amiri kudiye gore ripi ambulenzi iyoyo mota iyoyo ndiya kare dzimwe dzakatofa dzichoripo modhe yacho tongoona kuti ndiya kudhara amiri kudiye gore ripi but unoona vachinotengera machifi unovatengera madhishe mota iko rodhi dzacho namakomba chete chete wotiwosvera kuti wai mushonga chavuchao zvipatara mushonga hamambusina padakasika kosisi vangu vachigwara mambusina kana mishonga kana chii mambusina to madhokuta acho haashadharachoe nadzo dzokusatofora woti kwai kwai tiri kuita muri kuita chii chamuri kuita muri kuita chii chamuri kuita muromo ndokuita here aiwa ngaapinde hake mukomana ngaapinde hake mukomana hapana changaregera kupinda hapana munhu anombobvuma ndatadza bvai 2023 tiri kuuya ako kuzovhota tiriuya kuzovhota mubve matadza ini achienda zvavo.
Shungu dzangu dziri pavakomana vezanupf vanokomplaina kuti hanzi sei MDC ichinetaurataurwa stereo pastudio 7 ine ukama hupi nestudio 7. Ini pfungwa dzangu ndaimbofunga kuti kwaiwa mudiko kumbotanga wazvibvunza kuti muno muZimbabwe chaimucheno muno muZimbabwe tine mastations anenge akati wandei Radio Zimbabwe, Power FM, Sport FM, mastations ese waya anongotaura zvezanup f chete. Kureva here kuti hapana kana MDC chimwe chete ine chimwe chetewo chainogona semabvunziro awaitawoiwo kuti sei vanhu vezanup f vasingataurawo pastudio kuzvoreva here kuti zanup f haina kana chimwe chete chainogonawo. Ndomubvunzo wandira kubvunzawo mumwe cheteyo kuti iwo wakambotanga wazvipindurawo ipapo kuti ah sei kuzanup f chinguva ndiyo inongotaurwa chete pamastesheni emuno muZimbabwe. Zvinoreva here kuti MDC hainawo kana chimwe chete chainogona. Vakagona kupindurawo mubvunzo iwoyo kunyange nekustudio ikokoko vachapindurawo zvakanaka. Tatenda.
Makadii pano pastudio 7? Ini ndinoitwa Samson Jim, ndiri kuno kuRustenburg kumusha kumasvingo kubikita. Ndinotenda vana mukoma Jonga, ndinokutenda iye mukovana mukoma Tanonoka wani nebasa guru remunoita rekutipawo news dziri pachokwadi. Aiwa ndinotivo kana iri nhau yavamunangagwa hai ndokunonzi kukundikana. Dai zvako kuri kuti vanonzi nyadzi vanadzo vaidai vachisiya zvavo vaingosiya, nekuti kukundikana kana kuchinge kwavapo vaifanira kungodzidza panhau yavamugabe vaingorambirira saizvozvo vachikamba varipo. Asi kana wakundikana pane chinhu, there is no way ungafostera kuti vanhu varambe vachingokuda. Vanhu vatoramba, nyika yese yataridza enda havana chimwe chicha chetingati vakakwanisa kunge vachaitira vanhu.
Makadii vachamarari vestudio 7. ndichida hangu kutsanangura pamusoro pe nyaya yekuti vamunangagwa vasvika makore anosvika ivo mana vari pachigaro. Ini ndinoti zvangu hapana chatiri kuona, asi kutoti zvinhu zviri kutoita wese pamusoro pekuti zvataimboona udzanyiriro hwaimboitwa navamugabe panguva yavo vachiri pachigaro zvatonyanyisa pane zviri kuitwa navamunangagwa. Vamunangagwa vari kuwedzera kutoisa mitemo inova inodzinyira vana vezimbabwe. Saka tinoti hapana chatati isusu taona chatichachinja maererano nekufambisa basa zvakanaka reutungamiriri hwavo muzimbabwe. Saka tinoti zvinhu zviri kutoita wese.
Mamukase Studio 7. Ini hangu nemashoko anorwadziwa nekuti izvozvi zvava kurongwa kuti vashandi vehurumende vanofanira kubhadharwa mari. Basa riri muzimbabwe ratongoziva ihurumende bedzi. Ndeatma mabasa ari kushanda vanhu, rudhende ari kushandi, vanhu vari kurarama nekutengesa havaverengwi. Vakada kutorawo madomasawa kuti vanotengesewo kana mutauni, vanotsikirwa, vanotorerwa nekanzuro. Izvozvi kutaura kuna vanhu vanenge vari mudzimba vari kunzi lockdown, hamufaniri kufamba. Saka vari kudai kuti vanhu vangofuma vakafa mhuri yese nevana. Zviri kumborevai kuti vanhu vese vangomuka zvavo vakafa renzara. Udzvinyiriri hwakadai soi nasandambouona ii. Vedu vevanhu havana mwoyo nevanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuwanikwa kwevarume vechichena vatatu vaine mhosva yekuuraya murume wechitema Ahmaud Arbery, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kunyange hazvo kubatwa nemhosva kwavarume ava chiri chiratidzo chekuti matare edzimhosva anoshanda zvakanaka munyika. Pachine basa guru rinofanirwa kuitwa kuti vanhu vechitema vabatwe zvakaenzana nevechichena munyaya dzezvemitemo nemumatare edzimhosva. Arbery uyo akange ane makore 25 akaurawa achimhanya munzvimbo inogara varume ava, avo vakamutevera nemotikari vakamupfura nepfuti akafa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vanoti vatatu ava, Travis McMichael, baba vake Gregor McMichael newavanogarisana naye William Bryan, vanogona kutongerwa kuvharirwa mujeri kweupenyu hwavo hwose. Tabata vaMasiye kuti vatiudze zvizhinji.
Kuna varume vaviri vachibatwa nemhosva yekuti vakauraya Muhammad Babri, avo vakawanikwa vachimhanya muyatingati nebhaundi yanga ine varume avo. And vaMuhammad vakabatwa nevarume ava kwakuchipondwa. Nyaya iyi ndo yanzwika nhasi mudare, varume vese vari vaviri vachibatwa nemhosva.
Papi, vapiwa mitongo yakafanana here? Zvafamba sei pamitongo yavapiwa?
Pane tu vapiwa mitongo yakafanana yekuti vese vabatwa nemhosva yekuti vakarangana kuti vauraya vaAbri. And vese vari 3 vabatwa neyatikati kuti vese vakasangana nepfungwa yekukomita yatingati pamutemo mhosva yekuuraya vaMuhammad Arbery. Kwangoita mumwe chete zvake abatwa asina mhosva yekuti anga ane chinangwa chokuraya Mohamed Avri muswachoyo kuti vese vabatwa nemhosva yekuti vakapara mhosva yekuti vakauraya Mohamed Avri panyaya dzemutemo.
Munorangarira kuti mitongo yavapiwa yakamira sei? Vachagara zvakadini mumajere varume ava?
Pari zvino zvinoitika ndezvekuti kana vabatwa nemhosva vachapuwa dead rokuti vazotongwa. Saka iko zvino handifungi kuti vangave vapuwa mutongo, but pamaonero atikuita mhosva yavabata nayo imhosva hombe sesa chaiyo, yokuti muno muamerica imhosva inokwanisa kupisa munhu yatingati death penalty.
Vachapuwa mitongo yavo rini?
Mitongo yavo ichauya tinotarisira kuda mumavhiki matatu anotevera, but zvese zvese zvakangomirira dare kuti richivadedza kuti mutongo waredhi vachidedzwa kuyazo uchiverengwa nachacho.
Tikatarisa kunetsa kwakaita nyaya iyi uyezve kuteverwa kwainge achitiwa navanhu vavabvi ese, vanhu vari kuti chii nezvaaitika izvi?
Zvaitika nhasi ndinoona senge semaonero angu vanhu vafara pakuti nhasiwo zviri kuita senge mavhiri ejustice afamba, pakuti vana sezvo vangari vanhu vechichena yaichisanganisira kurava kwemunhu wechi atikati black African American, vanhu vangazvitarisira kuti zvichazoenda pane zvimwe semaonero atioita dzimwe nyaya, but nhasi juri yabata varume vaviri ava varive vechichena nemhosva zvokuita kuti vanhu muno kuamerica vari kufara nekutongwa kwaita nyaya.
Pane vamwe vanoratidza kusafara here sezvatakaona zvichiitika pane imwe nyaya svondorapera?
Vanhu vakadaro havashayikwi, because pese panongove nenyaya dzeganda pane vanenge vachisapota, because muchiona panyaya iyi vaMohamed Abri kune vamwe vaitoti vangasingafanirwe vachifamba imomo nzvimbo dzavanga vachifamba idzodzo. Saka vanhu vakadaro ndoona senge vasina kufarawo nemutongo uyu, nokuti vaiti kurava kwakaita vaMohamed Abri kwakuri justified sezvo vanga vakamiswa nevaruma, but ndingati the majority yevanhu vari kufara nemutongo uyu kuti munhu akaurawa intentionally ende vanhu ava vachitoda kutomburaya.
Svondorapera, tinoona mutungamiri wenyika vaBiden vane zvavakataurawo pamusoro pezvakabuda mudare redzimhosva kuWisconsin pamusoro pemukomana uyu akauraya vanhu vaviri gore rapera. Pane zvavambotaurawo here vaBiden pamusoro pezvabuda mudare redzimhosva iri maererano nokuurawa kwaAhmaud Arbery?
VaJoe Biden vabuda pachangu taura mutongo uyu vachiti nhasi taona justice system yemuamerica ichishanda, zvichitadza kuti vafarawo nemutongo wavaona nhasi.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinotora zvimwe zvigaro zvamameya kubva kubato riri kutonga reAfrican National Congress. Varume vatatu vakauraya Ahmaud Arbery vanowanikwa vaine mhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.